Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10/2025 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubatana munyika kuti nyika ifambire mberi. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vari kungotaura zvisiri kuitwa nehurumende. South Africa neAmerica zvokandirana makobvu nematete. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu vose kuti vabatane nechinangwa chekuti Zimbabwe ive neremangwana rakajeka. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuradzikwa kwavatinaye chigudu kumarinda eHerozi eka muHarare nhasi. Vachigudu vaive murwi wehondo yerusununguko uye ndemumwe wevekutanga kutumirwa kuNorth Korea kunodzidziswa zvehondo vari pasi peZipra. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro weAfrican Cause Trust vaElton Zike kuti tunzwe maonero avo.
Mutungamiri wenyika Comrade Didi Mnangagwa varamba vachipa nhoroondo maringe nehunhu nemunhu aiva Comrade Tinaya Chigudu. Mukushinga kwavo, mukutarira kwavo mperi mudonzo rekubudirisa nyika. Vachiramba vachishanda vari muhurumende kubva zvakawana nyika kuzvitonga kuzere.
Imi zvamabata ndezvipi mumashoko avaMnangagwa?
Mutungamiri wenyika ari kunzwisisa kukosha kwekuzvibata, kukosha kwekunge vanhu vakatarira mberi vachichenjera nekuziva kuti rusununguko harwui kana vanhu vasina kunge vane tarisiro yemberi. Kana vanhu vasina muono wekuti mberi vanenge vachida kuzenge vachiitei. Ndosaka muchiona pari kufambwa nedonzvo Revision 2030 na Comrade Didi Mnangagwa.
Vanhu vari kuinzwisisa here Revision 2030 iri kutaurwa iyi?
Hongu, veruzhinji vanogona kusava nekunzwisisa kuti Vision 2030 tiri kunangepi senyika. Chibudiriro yatinofanira kunge tichishandira tese zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Saka vanhu vatambirana sei nezvataurwa navaMnangagwa izvi?
Ruzhinji runotambira mashoko emutungamiri wenyika nokuti ndovanoti pagwara ratinofanira kufamba naro. Tichivatsigira semutungamiri wakasarudzwa nevanhu mukupfurikidzwa nekuvavhotera muna 2023.
Asi kavamwe vanoti kutotaura pfungwa dzavo kwatowedzera kuchikisa pane zvakaive kare, asi president vachitaura kuti runyararo rudo kuwadzana.
Mutungamiri wenyika zvakare ari kubata nyaya yekubatana, nyaya yerunyararo, nyaya yerudo, nyaya yekunzwisisa kuti vamwe vanogona kunge vane maonero akasiyana asi tinge tichigamuchirana semaZimbabweans kana kuti sevana nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro vesangano reAfrican Cause Trust vaElton Zike vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan Zininga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Havazininda, zvina hazvina kumira zvakanaka. Madrama ataona kuiroseka uko, nhasi, anorakidza kuti zvinhu kumberi uko hazvina kumira mushe. Makaona vanhu vakubudirana pachena zvakadaro kuti vari kurutivi, vari kuimbira President Mnangagwa, vari kurutivi, vari kuimbira General Chivenga. Muzanu PF hatina kubozviona zvakadaro, kana nguva yaMugabe chaiyo kuti vanhu vanonyatsobuda pachena. Kuti isitiri kudiviri, especially vanobuda pachena vachiti President aripo. Pati gari nguwe yoyo atichamudi tirikuda vice wake.
Zvinoreve izvi vambofana vamunangagwa hanzi vataura iwani nyaya yekubatana nerunyararo.
Zvirikurakidza kuti zvivindi zvakurakidzwa nedivi iroro ririkuda vaGeneral Chivengwa ririkutorakidza kuti raane zvivindi. Pane parakatsika, pane zvariri kuziva and harichatya. Raakutoziva kuti aiwa pane zviri kuitika.
Ngatimbodzokai paVision 2030 apa, yakajeka here kuvanhu nyaya iyi?
Nyaya yeVision 2030 taakutoziva isu kuti hainei nekusumudza upfumi hwenyika. IVision yakatoiswa gore rakaiswa iyo vanhu vatoi nepfungwa idzodzo mumusoro yavo yekuti zvinotoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro kusvika 2030. Ndozvazvaingoreva. Ndokuti takabhoti sezvo mavision mamwe achiitawo kana 50 years, 30 years, asi mutungamiri anenge achizviziva ake kuti aiwa ka, hazvirevi kana vision iri yenyika, ini pachangu mutungamiri ndini ndinofanira kuiona kuti yabudirira. Ndinoi ndopa ndinosvika ndobva. Umwe mutungamiri opinda oenderera mberi kusvika vision iyo yazadziswa. Umwe anogona kuti vision 2060 takuti, asi tichiziva kuti hatisi kuti iwewe wazvitanga wacho ndiwo uchapedzisa rwendo. Uchapirawo umwe kuti aenderere mberi nerwendo apedzise.
Zvinonzi wani zvine kuvandudzwa kweupenyu nebudiriro kwevana veZimbabwe.
Vanga vachitoti vision 2030 iri kutoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro. Zvanga zvisinei nezvekuti apa middle income economy, zvanga zvisinei zvekuti vanhu vagare zvakanaka, infrastructure development dzavari kutaura idzodzo nezvimwe zvidevelope zvavari kutaura, industrialization kwete, hazvinei nazvo. Zvavari kurevera apa ndechekuti ivo varenge vari pachigaro, ndo vision yacho iyoyo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare kukadoma naIvan Zvisininga weStudio 7. Bato riri muhurumende yemubatanidzwa muSouth Africa reDemocratic Alliance raendesa mapepa kudare repamusoro reHigh Court richipikisa mutemo wekutora minda isiri kushandiswa kana kuti Expropriation Act uyo wakonzera kuti pave neropa rakaipa pakati pehurumende yeSouth Africa neAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakabva vazivisa kuti hurumende yavo yamira kupa South Africa rubatsiro nekuda kwemutemo uyu vachiti ndeverusaro raganda. Vakati varungu vari kutarirwa minda vakasununguka kuuya kwaAmerica kunopotera. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakambotaura nechipangamazano chavaTrump shoroma vaElon Musk asi zvakakona n'anga murapwa achida. Ukuo bato rinopikisa reUmkondo weSizwe kana kuti MK raendesawo sangano reAfriForum kuMatare richiti kunyepa kwariri kuita kwakafanana nekupandukira hurumende sezvo vari kuti ndiro riri kuudza vaTrump zvemanyepo. VaMusk vari kutiwo mutungamiri webato rinopikisa reEFF waJulius Malema vatemerwe zvirango. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashorawo danho reAmerica vachiti zvinoitwa nehurumende dzezvevapambe pfumi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Ndoona kuti America ipapo yanyanya kumanya zvayaita, handifungi kuti zvakakodzera. Nyanya sei takatarisana nekuti mutemo uyu hausi kutorera vanhu, ngoti taakutongotora. Uri kuti hurumende ipiwe masimba ekukwanisa kutora nzvimbo kuti padetserwe kuti vanhu vasina kugarisika zvakanaka vagarisikewo zvakanaka, vanhu vakamanikidzana. Saka kupiwa hurumende, kupiwa masimba kwaitwa hurumende, hatisati taona zvakaitikavo kumwe zvekuti minda iri kutorwa vanhu vachiurawa vachididiri, hatisati tazviona kuSouth Africa. Tangoona mutemo uyu. Mutemo uyu mukautarisa wakasiyana neweZimbabwe wakazoiswapo kupedzisira paitorwa minda. yainzi waka facilitator yainzi fast track land resettlement program iyo wanga waka nya wanga waka shunga shune ndi wakaita kuti pane nekufambiswa kusina kunaka kwezvino asi South Africa vangoti vaita mutemo ngapavo hurumende nekuti zvakakosha kuti vanhu vakamanikidzika vave vanopuwa dzimwe nzvimbo dzekugara.
Ko vari kuti vachena ava vakatorerwa mapurazi zvinozoguma zvoita semuZimbabwe kuti vanhu vanenge voziya zvakare nenzara?
Dei kuri kuti South Africa yanga yaisa mutemo wakaita seuwo muno wakanzi yavatotorerwa asi hapana compensation izvo zvokuda taizvizwisisa uyewo kuti vose ngavatorerwe but paringonzi government hurumende yapuwa masimba okuti ikwanise kuakwaya land yeye zvinoitika ndezvekuti pari zvino hurumende inotokwanisa kutenga maybe kuburikidza neyainonzi winning buyer winning seller basis but dambudziko rinoitika nderekuti panogona kunge pasina ari kuda kutengesa saka hurumende inofanirawo kuvawo nemasimba ekuti kana zvanyanya kuti vanhu vamanikidzike ikwanisike kuti hai nini hongu hamusi kuda henyu kutengesa asi taa kuti vade matengesa kuti vakati vepapo vagaraka izvozvo zvinhu zvinenge zvakanaka asi tikazoti tinoisa mutemo wokuti hurumende dzisaisa mutemo munyika yacho tinenge takundikana.
Tichitarisawo vamwe vari muhurumende yemubatanidzwa veDA vaenda kudare repamusoro vachiti mutemo uyu ngaobviswe, munoona sei danho iri?
Danho ratorwa neDA iroro rakangoda kufanana nedanho riri kutorwa neAmerica. Handifungi kuti rinomusoro asi dei kuri kuti veDA vari kuti kana ivo vaTrump dei vachiti hongu pane zvakaitika zvekuti pane vanhu varovwa vakaurawa vakadzingirirwa kubva kumapurazi avo zvisiri pamutemo uye paitwa zvekuti vanhu vangotoredzwa ngonzi chindai vosiyiwa vasina pavaiswa vosiyiwa vasina kupuwa chouviri kana kuti compensation izvozvo tingati zvingajustifya kana kuti zvingaikodzeresa kuti kunzwe kumapurazi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, echinoi chiziviso. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Chimwe chikwata chebato reCCC chinotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube chashevedza vanozviti ndiwo munyori mukuru webato reCCC vasengezwe Shabangu kuti vamire pamberi pekomiti inoranga vanotsautsira kana kuti disciplinary committee mushure mekupomerwa kwavo mhosva dzekutsaudzira gwara remusangano vachizvipa masimba ekuronga bato avasina. Gwaro raonekwa Studio 7 rakanyorerwa vaShabangu riri kuti vanofanirwa kumira pamberi miti nemusi wechitaro manani zvakare asi harina kutara mhosva dzavakune asi gweta uye vachitaura vangu vangezira murilo vaudza Studio 7 kuti tsamba inonzi yakapiwa vaShabangu poka kuno uyu yakasiyirwa mudzimai wavo uye havana ruzivo rwekuti yakabva kunaani zvichireva kuti havasi kuzoenda. Chikwata chavaNcube chakapomera vaShabangu mhosva yekushandura utungamiri webato muparamende zviri kunze kwemutemo chakakwira kudare reHigh Court. Nyaya iyi yamirira kunzwikwa kudare reSupreme Court. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wechikwata chavaNcube waWillis Madzimure.
Ichokwadi kuti vakatambidzwa mapepa ekuvati vange vanoenda mudare redu rinotarisa nyaya dzevanhu vanenge vatsaudzira bhara remusangano nebhara rekonstitutioni yemusangano.
Chii chaita kuti vasvike pakudaidzwa kuti vamiswe pamberi pekomiti?
Kuita kwavo kusiri kuwirirana nemaitirwe anoitwa zvinhu mumusangano wedu weCCC. Musangano wedu weCCC unotevedzera constitution nemusangano wedu weCCC une maitire aune itapa nechefu cha unenge uchita. Saka sekuti une maandiko ano uongorua ya jose asinde kambi gana kudaru kushika pasika panezi msangano wate machigato kutu zakati.
Saka waka vuma ero kika wachuwe wa shimira pambele pe komiti.
Zinenge zini pavari kujewano vuma ere kana kutala vumi munu kando wata uzia maitive msangano unodezia. Iyo pachako unoona shaka kukodzera ere kuti uende kana kuti uregeze. Asi kuenda kunoita kuti unde nzipa budiri rako renyaya yako zvakanaka. Nekuti kudedzwa kusvitora kuti unenge watonzi watorohwa nemhosvaka.
Asi vachavangu inhengo yebato renyu here zvekuti mungavadaidza kuti vange vachimira pamberi pekomiti? Nokuti tinoona mazuva apera makamboendesana kumatare. Matare anenge akati vachabangu vane kodzero yekuita zvavari kuita.
Hakuna dare rakataura kuti vachabangu vane kodzero yekuita zvavari kuita. Kana muchiri kuyeuka dare rakagarwa nababa wamambo, ndo dare rakataura kuti vachabangu havagoni kuita zvavari kuita. Chakati tinotaendera kudare chava chokuti tichiita kuti chigata vakapa chitevedzerwe. Ivo chavakazotaura ndechekuti aiwo kune nyaya yakakwidzwa yokukwikwidza mutongo wandakapa kuSupreme Court. Saka zvinofanirwa kuti ngazvingondopedzerwa ikoko muregedza kusana kuita izvi. Nokuti mazuva akuenda kuSupreme Court achanzi vapadhuzi chiregedza inondopedzerwa ikoko. Kwete zvava kutaurwa kuti dare vakati vachavanhu vane kodzero yekuita zvavanga vachiita. Nokuti kana makatasa vakamemiri ini ndini mutongi akapa mutongo wekuti vachavanhu havasi kufanirwa kuita zvavanofanira vachiita. Hamungaiti musemu mutongi anosvika otizve aiwa vanofanira kunge vachiita. Hazvigonizvo.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheTriple C chinotungamirwa namuzvinafundo Wells Mancube waWillis Madzimure vari parunhare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yes, no tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Namibia iri kuchema vasem nyoma vakava mutungamiri wenyika iyi vekutanga vakashaya nemusi wemugovera vave nemakore makumi mapfumbamwe. Vakatanga kutungamira nyika muna 1990 mushure mekunge Namibia yawana kuzvitonga kuzere kubva kuhurumende yerusarura ganda yeSouth Africa. Vanyoma vakapedza makumi matatu emakore vari muhopoteri vachitungamira varwi verusununguko. Asi kunze vanyoma vaizikanwa nekushora zvikuru nyika dzakabudirira pamwe nehongo chane. Asi vaidyidzana neNorth Korea, Cuba, Russia neChina dzakavabatsira munguva yehondo yerusununguko. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadzokorora mashoko avo yekuti vari kutora dunhu reGaza apo vakawanda vari kukurudzira Israel nechikwata cheHamas kuti vawedzere nguva yekumira hondo. United Nations iri kuti kumbomira nyaya yekurwisana kwapa kuti vanhu vasaurai uyewe nenzara vachiti chikafu chave kukwanisa kupinda mudunhu iri. VaTrump vanoti havasi kufara nekuti vanhu vari kuburiswa muhutapwa neHamas havasi kuratidza kuva neutano hwakanaka. VaTrump vati vari kuda kutenga dunhu iri vanhu vemuPalestine voendeswa kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano rinoti chirongwa chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio chakaitwa svondo rapera chakafamba zvakanaka chose. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinove chechina chakaitwa kubva musi wa4 kusvika musi wa7 mwedzi uno uye chakaitwa matunhu ose emunyika. Asi vamwe vabereki vanonzi havasi kufara nekuwanda kwenhomba idzi uye kubatana kwadzo zvoita kuti vatyire kuti zvinogona kukanganisa utano hwevana. Chirongwa ichi chaifanirwa kuitwa mwedzi wapera wandira asi chinonzi chakazoendeswa mberi mushure mekunge nhomba yanonoka kupinda munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanove chiremba ku North Carolina muno muAmerica kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pechirongwa ichi.
Tinoona chirongwa chekuti vanhu vapuwe vaccination kana immunization yepolio chirongwa chakanaka chose. Sezvatinoziva polio inokonzera mheta makumbo kana kuremara, asi chirwere changa chaitwa yatinoti eradication chapedzwa pasi rese more or less. Saka vana vanofanira kudzivirirwa kuchirwere chepolio, so vaccination iri kuitwa, campaign iri kuitwa, chirongwa chakanaka chose ende chinofanira kuramba chienderera mberi.
Tirikuona kuti vana vanga vachidonhedzerwa nhomba inganzi 4th round. Zvichireva here kuti vana vamwe chete ivavo ndo vanenge vachidonhedzerwa nhomba iyi kechina?
Inenge ine pakati pekuti vana vakapuwa nhomba yekutanga vopuwa yepiri, uyezve kune vamwe vaya vanenge vasina kuwana nhomba pekutanga vaona vamwe vana vari kudonhedzerwa nhomba vochiuyawo, vabereki vounza vana vaya kuti vawane nhomba. Saka vana vanenge vari pamastages akasiyana, tinovatiwo macampaigns, which means that tiri kukurudzira kuti vana munharaunda imomo vaya vanga vasina kuwana nhomba pekutanga kana paitwa second campaign vouya vawana nhomba, kuitira kuti mwana wese zvake awaniswe nhomba.
Takanzwawo kuti pane vamwe vabereki vaigunun'una kuti nhomba inenge yawandisa iyi kuvana ine njodzi yaingakonzera here?
Njodzi handione sekudaro, nokuti vana chiremba nanamukoti vanenge vari kutevedzera iwo atinoti maprotocols. Maprotocols zinoreva kuti zvakaongororwa kuti mwana anofanira kuiswa nhomba kangani, whether ipolio here, whether ndeye measles here, whether ndeye rubera here. Saka vane maprotocols avanoshandisa veministry of health anovabatsira iwo kuti vaone kuti mwana wega wega anofanira kuwana nhomba yakadini, like yechirwere chepolio. Saka kutevedzera zvinenge zviri kuyambirwa nana chiremba nebato rezveutano chinhu chakanaka. Hapana macomplications akanyanya kuwanda anowanikwa munhomba, nokuti nhomba zhinji dzinenge dzakaongororwa over many years kumeka sure kuti maside effects ari very minimal. Saka handifunga kuti vabereki vanofanira kunyanya kushungurudzika kuti vana vazowana nhomba dzakati wandei.
Iyo polio kana kuti utachiwana hwepolio hunenge huchibva pai zvokuti vana vangatarisirwa kunge vachidonhedzerwa nhomba yekudzivirira gore roga roga?
Chirwere chepolio ivirus inokwanisa kuwanikwa sometimes mumvura, sometimes tingati iyo mumhepo nezvimwe zvakadaro. Saka chirwere chokuti chinokwanisa kana vana vakasadzivirirwa vakakwana, chinoramba chichipararira, iye atinoti herd immunity. Saka zvichida kuti vana vakawanda vawane nhomba kuti vamwe vakwanise kudzivirirwa. So ndo zvandinga taura nenyaya yekuti polio kana kuti iyoyi mhetakumbo inobva kupi. Chandingangowedzera ndechekuti nhomba inokurudzirwa chese, sezvatinoziva kune prevention kana kudzivirira zvirwere. Zviri nani pakuti tizoda kurapa munhu awana chirwere. Saizvozvi tinoziva kune vamwe vaya vamheta makumbo vakaremara vekuti havana kuwana polio vaccine nenguva yakakwana. Saka zvine zvaakuvaita kuti upenyu hwavo husafamba zvakanaka. Saka tikakwanisa kuti vana vese vawane nhomba nekukurudzirwa kwatinoitwa nevebato reutano nana chiremba nana mukoti, zvinoita kuti vana vazokura vane utano hwakanaka.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, Philadelphia Eagles yakakunda Kansas City Chiefs 40-22 nezuro ndokusimudza mukombe weNational Football League Super Bowl kuNew Orleans. Jalen Hurts weEagles ndiye akadomwa semutambi akatamba zvinonwisa mvura kana kuti most valuable player. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndovakave mutungamiri wenyika wekutanga kuenda kunoona makwikwi aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vari mutsigiri wechikwata cheFiladelphia Eagles vaNick Mada.
Uno kune mufaro pachivanhu chedu tinoti mufaro simbi kutaura mufaro wemhando yepamusoro tanga takazvitarisira imwe yanga ichikwanisa kunge ichitirakidza kuti tichasvika pano asi patazopasvika ndiri kunzwa mufaro unobva pese pese munhu wese akapeka girini ndaona kana guta redu manheru rinenge rakapendwa girini nemalights almost every building saka mufaro wacho uri kunakidza zvakanyanya kuvagari veguta redu rephiladelphia state yedu pennsylvania nevakatikomberedza vese vanosvika kwenyu uku kunana washington dc and vana new york
tinoona kuti mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vakave mutungamiri wenyika iyi wekutanga kuenda kumakwikwi aya esuper bowl munoona sei izvi
ini sekuona kwangu ndakazvifarira zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuenda kundotsigira vatambi vatambi vachiona vakuru varipo vanoona ukoshi hwavo vanoona ukoshi hwemagemu aya kuti hunobatanidza vanhu vari pamwe chete saka chinhu chandakadzidzavo zvakanyanya semunhu akabva kune imwe nzvimbo chero ndava mugari wemunhu zvangu asi zvakandikwidziridza ani ndinovimba zvakakwidziridza vanhu vose kunyanya ivo vatambi kuti vazoita simba rekutamba
pane urongwa here hwokuwanikwa muchifarira kuhwina kwakaita chikwata chenyu ichi hwati hwavepo uyezve pazvakamboitika munguva yapfuura zvakafamba sei
nguva yapfuura pakaita zvakandishamisa zvandaisati ndamboona because nekugara kwangu kwandaita timu yedu yeeagles yanga isati yainda kusuper bowl asi ndakaona philadelphia riri guta rakasiyana mazivira andinoriita nguva yese nemufaro wandandisati ndaona nekuzara kwevanhu vandakashaya kuti asi america yacho yose yauya kuno kuphiladelphia urongwa handisati ndiri kutotsvaga mashinzwe kuti tinoita wokamu vakomana vedu vevaripi nekuti ndiri kunzwa kuti kuchaita snow kutanga mangwana kusvika mushuwa musi wechitatu ndachitarisira kuti tingangoita mutambo wacho pakati pevhiki kunana chitatu asi hapasati pava nemaconfirmations asi ndinoziva zvangu kuti pachaitwa zuva rakakurisisa rinosanganiswa nevagari vemuphiladelphia kuti titambire timu yedu pachaita mufaro wakakura zvakanyanya
mutsigiri wechikwata chephiladelphia eagles vanik mada vachitaura namavlas musanganya westudio 7 vari kuphiladelphia muno muamerica yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
nyika yedu yezimbabwe nyika yedu yezimbabwe ngaidzidze kurarama nezvainazvo kwete kuimba yekutarisira zvipo zvichabva kune zvimwe nyika zvonzi international aid hazvishandi vanoti singapore yakakwanisa kuvaka nyika zvakanaka nokuramba zvinhu zvakaita seizvozvo lidha wo kutanga akaramba zvenyaya yezvipo nyaya yemaaid yemaassistance isu tinotoita mistiki kubhajeta chingwa kuti chapuwa zvipo nyaya yezvipo mweya wokupema ngaubve muhurumende yenyika ino ngaubve muhurumende yezimbabwe
makadii pastudio 7 zibaba chinogurei regai nditi kuwana vezimbabwe chokwadi chiripo mazimbabweni kana takasimba takabatana ngatimirei nechinhu chimwe chete zano haimbofa yakabva maministers aya nana munangagwa nevana vake neshamwari dzake idzi havambofa vakabva ende vanotorwisa kuti varambire pamasimba because vato vachiguta saka isusu tikasagadzisa nyika yedu pachezvedu tega mazimbabwens hatina watinoendaenda hatisi kukunda charamba tichingochema vachingogadzira mazimari vachichinja mazimari vachidini iko zvino vakuda kufadza maovheti manje kuti maovheti vanyarare
uyo jobhosikara unozviitisa danga ichiri nguva yemabsa yana smith marovero avaiita vanhu musaka waipera iye zvinoizvi vakauraya pati yemdc yana chamisa vakaimwaura mwaura iye zvino haichafi akahwina futi noumbimbindoka hwake
mamuka sei vashamarari westudio 7 mamuka sei handine Brian ndiri papolokwani pasouth africa po ndinoda kutenda navachivhayo vakaburusa vavhara zipi mumupangara
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa matambudziko anosangana nenyika panyaya yemari yekunze apo vakawanda vochengetera mari mudzimba ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina mutungamiri Nkomo.